Nzvimbo iyi iyo yavanoti resource center yakavhurwa zviri pamutemo chishanu chapera nemukuru weUNFPA muZimbabwe vasheikh Tidiane Sise. Vadzidzi vakaratidza kufara zvikuru nenzvimbo yavakawaniswa iyi. Mumwe mudzidzi wepaMSU akaona zvidzidzo pamusoro peHIV and AIDS uyo achange achidzidzisawo vamwe vadzidzi. Hastings Tengende anoti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kuchabatsira mukuchengetedza utano hwavo. Tengende anoti zvakakosha kuti vana vezera rinofanirwa kuva richishanda vave neutano hwakanaka kuitira kuti vakwanise kuchengeta mazera echidiki pamwe nevakwegura. Tengende anoti mikana yekuzvivaraidza nemitambo yakasiyana siyana zvichakwezva vadzidzi vakasiyana siyana vowana mikana yekukurukura HIV and AIDS pamwe nekodzero dzine chekuita nezvepabonde.
Kuvhurwa kwesenda ino kunotibatsira sevadzidzi nekuti tava nenzvimbo yatinogona kusangana 24 hours tichibatsirana nenyaya dzesexual reproductive health. Tava nenzvimbo yatinokwanisa kuti kunyange nevana vezvikoro vamwe vanogona kuuya vachiona information. Taimbova tiri operators ma-educators say what tiri mobile but tisina nzvimbo yatinochengetera information yedu yatokwanisa kudigitaliza information yatiita gadhe yatichida kudiseminate. Kai kunozvi tava nenzvimbo yekuti tinochengetera information yedu mukatarira maona tine mapool tables yekuti vanhu vanogona kuuya vachiwana kutandara nekufara tichidzidzisana nyaya dzebonde nedzeutano nedzekuzvichengetedza in terms of sexual reproduction.
Nhengo yesay what ari zvakare mudzidzi muzvare Micheline Makanaka Mutseva vanoti kupanana ruzivo kuvechidiki inzira yakakosha yekuti vechidiki vachengetedze utano hwavo. Muzvare Mutseva vanokurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti pamusoro pekuwanisa zvinhu zvakaita semakondomu pachena dai hurumende yawanisawo mudziyo yekuti vechidiki vazviongorore ropa.
Nyaya dzeHIV and AIDS dai paingirizwa nyaya yemasof test akamboindrojusa ndofunga zvogona kutibetsera nekuti isu sevana nedzinenge tichinyara kuti tokwanisa kuenda kuchipata tochingoona kufunga maybe vachafamba vachitaura marizao tedu but at least pakava nemasof test hurumende ikatipurudzira masof test akawanda ndoona kuti zvogona kutibetsera.
Anoona nezvekugara kwakanaka nekuchengetedzeka kwevadzidzi paMSU vaReginald Nyango vanoti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kunoratidza chidzidzo chavo nekuzvipira kushanda nevese vari munyaya dzekuchengetedza utano hwevadzidzi.
Tinotarisira kuti danho ratatora isi tichakurudzira vana kuzvidzivirira uyezve kuvapa ruzivo uyezve richavabetserawo kuti sevana vari kukura vazive mazano ekuzvichengetedza uyezve danho iri rinoratidzawo kuti tirikushanda pamwe nehurumende nemaorganization akasiyana siyana nyika yose ari kuda kukurudzira nyaya yeutano kuvanhu.
Vasise vanoti zvakakosha kuti hurumende nemasangano akazvimiririra vawedzere zvirongwa zvokudzidzisa vechidiki nezveHIV and AIDS pamwe nekodzero yepabonde sezvo kodzera revechidiki kuri iko kune vakawanda vari kubatwa neutachiona.
This age group of the young people are still
ndiro zera richiri panjoo. Takaona kuti kuzera iri ndokune vakawanda vachiri kubatwa neutachiona, nekudaro tinofanirwa kuwedzera nzira dzatingashandise kuti vawane ruzivo nekuvachenjedza nezvedambudziko iri ivowo vechidiki vagozvipira kurwisa HIV AIDS.
Vanokokera zvirongwa zveHIV and AIDS mugweru vamurari hwingwiri vanoti nekuda kwekuti tsvatiridzo yemunyika iri kuratidza kuti kutapuriranwa kweHIV pamazera ari pakati pemakore 15 kusvika pamakore 24 kuri kukwira zvakakosha kuti mazera awa awaniswe ruzivo.
Tsvatiridzo dzakaitwa munyika dzinoratidza kuti kutapurana kutsva kweHIV kuri kuderera kune mamwe mazera ese but takatarisa zera re 2024 rinova rine vakati wandei vari pano pa MSU generally muZimbabwe age group yo 2024 inova yemayouth kutapurirana kune vanhu kwechaizvo kuri kutova kuti kuri kutowedzera saka rizosinda iyi kwatiri inotibatsira nenzira yekuti tinombouya semaorganizeni takawanda takasiyana-siyana tichiuya kuzoita tinotiwo mahealth expo patinenge tichipa nyaya dzeutano makushoko eutano vanhu vachiongororwa ropa zvese zvo tinouya tichizviita asi tinozviita nezuva rimwe chete and nokuwanda kwakaita vana ndachitaura pano kuti pane vana vasvika ma20 zvino hatingakwanisi kuvabata vese neinformation saka rizosenda zvayakanakira ndekuti chinhu chinogara chiripo zvazvakureva nezvokuti chero mapartners ari munyaya dzekurwisa nyaya dzeHIV ava kukwanisa kuuya kuzosiya zvinhu zvavo muzosendeyamo zvokuti chero vatati tatadza kubata musi vatii takauya tiri tozouya vanokwanisa kuzoti chero imwe nguva yavanouya vanhu vakaziza kuti vanokwanisa kuwana information irimo muzosendeya
pamusoro penezivo nemitambo mizotenda iyi ichange ichiwanikwawo makondomu vechidiki vanoti vane chivimbo chekuti utano hwakanaka hunovapa mukana wokuti vashandire nyika zvakazara ndakamirira studio 7 mugweru ndini patricia mudadigwa